taura mushure mekuziviswa kuti vamuliswa ndivo vainge vakunda sarudzo dzemunoto nemugovera vanoongorora nezvematongerwo enyika vari nhengo yeZimbabwe People's First Cavalry ZIMPF mudunhu reMashonaland West vatendai musonza vanoti vemapoka anopikisa vakabatana munguva dzesarudzo vanokunda bato reZANUPF.
Kuhwina kwavamuliswa inzira yanyadenga yamwari yekutiratidza kuti tinokwanisa kukunda chete kubvisa muvengi musarudzo dza2018 takapinda madziri takabatana semapato ane chekuita nezvematongerwo enyika. Chimbofungai kuti dai takapinda musarudzo dzichangobva mukuitwa dzemunotoni takazvimiririra semapato akasiyana siyana. Tichiti ZIMPF payo yega, MDCT payo yega, PDP payo yega, yavamangomo payo yega nemamwe akasiyana siyana. Chii chingadai chakaitika? Tingadai isu takagovana govana mune zvakabuda zviri izvo zvavamuliswa. Asi muvengi ZANUPF vangadai vangobuda vaine zvavakabuda nazvo.
Izvi zvinotsigirwa nemugaro wemuchinoi vaFrancis Nhamburiko vanoti kukunda kwavamuliswa kwapa Zimbabwe yose manyungunyuku yekuti vanhu vakabuda kunovhota ZANUPF inokundwa zvisinei nechitsotsi chavanoita.
Kaonero kangu ndekekuti vanhu vakabuda vakawanda kunovhota, saka ZANUPF yakashaya simba, saka zvakavanetsa kuti vabirire pasarudzo iyi, saka vakadyiwa.
Vamuliswa vakakunda nhengo yeZANUPF vaRoni Chindedza navaDavid Choga veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA musarudzo dzakanga dziine mhirizhonga yakawanda munguva dzekutsvaka rubutsigiro. Mumwe mugari wemunoton vaDensel vakagara mazuva maviri vari muchipatara cheNoton mushure mekunge vakandirwa hutsi hunokachidza nemapurisa vanoti vanofara nekukunda kwavamuliswa mushure mekushungurudzwa nemapurisa.
Okay, handunzwa kufara but ndirikurwadziwa zvekuti bhozi ndonzwa kuda kuchema bhozi takatambudzwa nevanhu veZANUPF takarohwa vachibatsa nemapurisa tikadirwa matie gasi taigara taitawo chika kufamba muroad asi ndirikunzwa kufara nekuda kuchema nekufara nekuhwina kwataitawo. Ii vanhu veNoton havambofe vakaregreta decision yavaita yekuvhotera vamuliswa.
Vachitaura mushure mekukunda vamuliswa vanoti vanotenda vagari vemuNoton neushingi wavo zvichitevera mhirizhonga yakaitika muguta reNoton. Vamuliswa vanotenda mapato eMDCT nePeople Democratic Party yavatenda ibiti nerubatsiro rwavakapa.
Ngire vakanditsigira, vabiti vakanditsigira, amwe mapati haana kunditsigira, haana kutaura, ndataura chokwadi, asi MDCT yatsvangira yakauya ikanditsigira, chero tie gas pa yakaitika, mayouth acho akandiprotect kundisarowe. Kuti zvakawanda zvisikaitike kwandiri, vabiti vakanditsigirawo.
Vamuliswa vanoti sezvo vakakunda vose vakatumwa nemutungamiri webato reZANUPF uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kuda kukwikwidza vaMugabe pachavo musarudzo dzemuna 2018.
Handitore ofa yenyu yebasa ndiite rakasukwere, ndingatotora renyu kuti mumbomira indombopinda. Nekuti president, president makaunza mpoko kunoku muchifunga kuti anohwina. Makaunza munangagwa kutonga kuti anohwina. Saka makapedza ma vice president, inini ndimi manga masara. Saka inini ndakuti chisudurukai ndichipindawo.
Kunda kwavamuliswa muNoton kuri kuonekwa nevanopikisa sedanho rekutanga rekubvisa ZANUPF mukutonga kwehumbimbindoga kwavanoti kwaita kuti upfumi hwenyika huende kumawere uye kuti vanhu vakawanda vanonge svose nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muNoton, ndini Arthur Chigoriwa.